Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhuwo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nevatsigiri vavo kumutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East. Ukuwo mutungamiri weTripleC vaNelson Chamisa vanotarisirwawo kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kwamutare mangwana. Hurumende yeAmerica yoshushikana nemamiriro ezvinhu munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasangana nevatsigiri vavo pamusangano mukuru waitwa nebato ravo panzvimbo yemabhizimusi yemutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East. VaMunangagwa vadzokorora zvakare kurudziro yekuti nyika iite sarudzo murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Vanhu vakazara kuno kune mufaro, vanhu vabuda, vanhu vanoda vaMunangagwa, vanhu vanoda mubato ravo reZANU PF. Rally yedu yekuno kuti kutarisira kuti ingange ichipfuura nhamba yakabuda kumasvingo kwatatichitiko ndoo kunenge kune highest number of attendance. Izvi zvinotifadza zvichiratidza rutsigiro rwevanhu nekuvimba kwavo muna vaMunangagwa neZANU PF.
Chii chikuru chamungati chakwezva vanhu kuti vange vachibuda neuwandu hwamuri kutaura uhu?
Izvi zviri kuitiswa nokuda kwokuti vaMunangagwa vana nzvimbo yemuZimbabwe isina kubatwa noruoko rwavo ichiunzirwa development. Muno Mashonaland East ndo mune $300 million lithium mine inonzi Prospect ichange ichiproducea 450,000 tons dzelithium concentrate. Mabasa ari kuenda kuvanhu. Ndo mune 1,5 billion Dinson iron and steel plants inoverengwa iyo chinzi it will be, if not the biggest, it will be one of the biggest mines dzekugadzira simbi muno munyika yeAfrica. Tine rich basin iri kuita granite cutting and polishing muno muMash East kwaMutoko. Idzi nyaya dzezviri kuitika dzakawandisa dziperi. Ndakokupai chidimbu chemadevelopments atiri kuitirwa naMunangagwa muno muMash East chete. Zvinoratidza kuti hakuna unomanikidzwa kuuya asi vanhu vari kuuya nechido chavo chekutenda nekufarira zvakanaka zviri kuitika zvinoimpacta pamusha wega wega.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare kumutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East neStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuitawo musangano mukuru nenhengo dzavo mangwana mudhorobha reMutare kumaNicaland. Kuti tinzwe zvizhinji nezvegadziriro yemusangano uyu tabata munyori anoona nezvegwara remusangano muTripleC vaAmos Chibaya.
Kutaura kuno ndiri kutyanga tanga mvura kwaMutare kwatiri kugadzirira gungano guru mangwana kuMutare iko kuchauya purezidendi wevanhu Babu Chamisa. Saka tiri kugadzirira gungano guru, saka panguva ino ndigandi dziriti vano veZimbabwe kuti vese vakateerera veyamosangana nemwanakomana, veyamosangana nemuzodhiwa wamari, veyamosangana nemukomana muzonza kunde zvipi zvakarongera vana veZimbabwe kuti muZimbabwe muve nechanduko.
Tinozva kuti iko kudunhu reManicaland kwamuri kutarisira kuita musangano mukuru kwabatwawo nenyaya dzemhirizhonga, zviri kukanganisawo zvakadii gadziriro rebato renyu?
Ukaenda pedo nedhendi rinenge riri pakufa kukara ukafa. Saka tiri tikandichokuti hama dzeri hamena dzimoni ravabata kuti nderei nyaya dzesarudzo hadziti mhirizhonga. Vanenge vachida kuita zvezano vanoita, vepikuti vanoita. Munyika muno hatidi mhirizhonga, asi ivo vari kunoti mukomana uyu munhu wose ari kuzano ari kuti ngaapinde mukomana. Vana vamunangabva varingoti vachamusa ngaapinde, nyika yose kuti kumana ngaapinde. Saka zvino vakurwadziwa vongoti munhu wavavona zvimbo mugosi, asi tiri kuti aiwa dai Mwari wekudenga atibatsira.
Zvii zviri kuimbiswawo nebato renyu kuvagari vedunhu reManicaland?
Chekutanga ndechekuti icho, tiri kuti vanopamutare ngaavhotere purezidendi wemunhu wose vabaachamisa. Kechipiri, purezidendi wevanhu vari kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munyika ino toda kugara zvine runyararo.
Vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare kwaMutare neStudio 7.
The Voice of America.
Hurumende yeAmerica inoti haione Zimbabwe ichiita sarudzo dzakachena nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Vachitaura neVoice of America nemusi wechina, mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Molly P, vakati vanoshoropodza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika, pamwe chete neinoitikawo munyika mavo kana nekune dzimwe nyika dzose. Amai P vakati haugone kuve neutongo hwejekerere unoshanda kana vanhu vachityisidzirwa nemhirizhonga. Vakati vanoziva kuti mukutanga kwegore vakamboona mienzaniso yemapato ezvematengerwo enyika pamwe nevana veZimbabwe vairatidzira kodzero dzavo sezvinobvumirwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vachisungwa nekurohwa nemapurisa, vachiti zvese izvi hazvitarisirwe kunge zvichiitwa nehurumende inoti inoda sarudzo dzakachena.
I oppose political violence both in my own country and in Zimbabwe and in any other country. You cannot have a functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence. I know we've seen examples earlier this year of political parties and citizens exercising their democratic rights, being detained, being beaten up by police forces. The example you've just described of vigilante forces by the political party, all of that is disturbing and should be unacceptable for a government and a society committed to a true, free and fair election.
Panyaya yekuongororwa kwesarudzo dzegore rino, amai Fi vanoti vanofadzwa nekukokwa kwakaitwa nyika yavo kuti inge ichiongorora sarudzo muZimbabwe, uye vachatumirawo vaongorori vesarudzo. Asi vakati vane urombo kuti vaona mhirizhonga, izvo zvinoita kuti vasaona sarudzo dzakachena dzichiitika munyika. Amai Fi vakati vanogona kupa muenzaniso yekuti sei vari kushushikana nezvazvo, vachiti sekuziva kwevanhu vose mwedzi wapera, mutemo mutsva unonzi Patriotic Act wakatambirwa munyika, uyewo mutemo uyu unosunga kodzero dzevana veZimbabwe.
Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months that suggests that a free and fair election is in doubt. And I can give you some examples of why we are concerned about that possibility. As you know, last month, new legislation called the Patriotic Act was adopted. And in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms agreed in Zimbabwe's constitution, in African Union protocols, and in UN protocols. And those include freedom of assembly that allows citizens and political parties to meet and prepare to engage in an election process. And it also includes restrictions on speech and expression, both by citizens, political parties, and journalists. So those are the types of actions that concern us. We've also seen opposition political parties and citizens actively harassed and prevented from exercising their political freedoms that should be guaranteed by those regimes that I've described, the regimes under the Zimbabwean constitution and as expressed by the African Union and the United Nations. So that's why we're concerned that the election won't achieve the standard highlighted by the president.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Molly Fee vachitaura neVoice of America. Veruzhinji vaungana muHarare vachionekana nekupemberera upenyu hwegamba renyika uye vari vakavamba kereke yeZayoja, Archbishop Ezekiel Handina wangu Guti, vazhinji vachivarumbidza semunhu aibatsira zvese pamweya nepanyama. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wevaive mukuru wekereke yeZayoja Forward in Faith Ministries, Archbishop Guti, nasi waendeswa ku National Sports Stadium uko uri kutarisirwa kurara vanhu vachiita minamato usiku wese kusvika mangwana. Vachitaura pamhemberero yekucherechedza upenyu hwaArchbishop Guti kwekare ku National Sports Stadium, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mufi vakakurudzira vedzisvondo kuti vatevedzere tsoka dzaDr Guti mukuvandudza upenyu hweveruzhinji.
In his honor, I challenge ministers of the gospel of God.
Naizvozvo mukucherechedza mabasa avo akanaka, ndopa chitsvambe kune vedzisvondo kuti vagariswa kuti nyika kuti ibudirire. Vanhu vedu vanofanirwa kusimudzirwa kubva muurombo.
Vakadomwa kutungamirira Zayoja Forward in Faith Ministries vaJoseph Joe Guti vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera zvikuru vachipemberera mabasa avaGuti.
Saka tinotenda kuungana maZimbabweans kufarira basa rakanaka remweya rakaita vaBaguti zvemweya nezvenyama.
Vawedzera vachiti ramangwana rekereke rakajeka.
Zayoja yakaiswa foundation yakasimba ye63 years inopfuurira mberi kubatana. Zayoja ine foundation yerudo neri kubatana. Ndozvatinokudza Mwari nekuda kwaizvozvo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, amai Yuna Guti, mudzimai waArchbishop Guti, vati mufa asiyana aka mune zvakasiyana siyana zveupenyu.
But in all areas,
Mumwe muparidzi wekereke yeZayoja vaChristopher Kapandura vatiwo vafadzwa zvikuru kuti vaGuti vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Ndiye anonzi mufundisi wekutanga wechitema kugrounda munhu pamazuva eudzvanyiriri kuti unogona kutonga, unogona kuzvimirira, unogona kuzvidhivheropa.
Amai Florence Makiseni avo vabva kwaGuti kumasvingo vatiwo Archbishop kuti vakavaburitsa muurombo hwavaive nahwo.
Zvakabatwa nababa Guti mukati meupenyu hwangu kushanda matarenda. Ndanga ndiri murombo asingatarisiri, asi pandakadzidziswa kushanda matarenda nhasi ndiri zvandiri nekuda kwekushanda matarenda.
Vamwe vakuru vemuhurumende vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira mutevedzeri womutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga, kurukota rezvomukati menyika vakazembeka zembe pamwe nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Vemakereke akasiyana siyana vanosanganisirawo mutungamiriri wekereke yeFamily of God vaAndrew Taunashe ndevamwe vezviuru zviri pakati pezvitatu nezvina zvevanhu zvaungana nhasi. Vanhu vari kutarisirwa kurara vachipemberera upenyu hwavaGuti usiku hwanhasi uye mangwana svondo kwozove nemunamato. VaGuti vakashaya musi wa5 Chikunguru kuSouth Africa vava nemakore zana ekuberekwa. Zuva rekuradzikwa nenzvimbo yavacharadzikwa hazvisati zvaziviswa. Vachibva pamhemberero yeupenyu hwaArchbishop Guti, vaMnangagwa vabva vaenda kumusangano wokutsvagira bato ravo rutsigiro waitirwa kumutawatawa kumashonaland East. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chiromwa ichi mnochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye Jude muWashington. Nansi taita rombora kanaka tine hurukuro na muzvare Pindile Gosha vanova ivo vesangano reStartup Greenhouse Academy vari pasi pechirongwa cheYali. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda nekundi invite.
Mungati tsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve zvii zvamadzidza iko kuno kuAmerica.
Startup Greenhouse Academy e-business inobatsira vechidiki nemadzimai kuti vaitewo mabhizinesi avo. Saka zvatinoita tinovadzidzisa kuti business rinomaketwa sei, rinoregistwa sei uye nekuvapa mukana kuti vasangane nevanhu vakasiyana siyana kuti vagone kuti vamabhizinesi avo akure.
Munoshanda muri kupi muri kuZimbabwe uyezve mungati muri kushanda nemadzimai vari kunharaunda dzipi nedzipi?
Tinoshanda tisukublawayo uye tinoshanda nemadzimai ari kuZimbabwe nekuti tine virtual office yekuti tine maonline edu masessions atinomadzidzisa online uye tinoita nekublawayo. Tinonyanya kutarisa vechidiki kunyanya vari kumaruzevha nekuti takaona tindovanhu vazhinji vari kusarira kumashure nekupesana nemukana here.
Pane mamwe mabasa zvakare here amuri kuita pamusoro peiri ramuri kutaura?
Ndinoita career development, ndotsvaka vana vanenge vabva grade 7 vakatadza kuendera mberi nezvikonzero zvakasiyana siyana, vakapedza form 4 vakatadza kuendera mberi nezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka tinoda kuti vaendere mberi kuchikoro, saka tinovasanganisa nemukana iripo ngemabhazari mascholarship ekuti ivo vaendere mberi nechikoro.
Iko kuno kuAmerica manga muri kupi uyezve zvii zvamakanyanyodzidza zvamuri kuti muchanopakurirawo madzimai nevamwewo vamunoshanda navo?
Ndanga ndiri kuPurdue University kuIndianapolis. Ndakadzidza kuva mutungamiriri akanaka nekuti kuva mutungamiriri kumabasa ekushandidzana nevanhu ndakadzidza kuti hakusi kuti unoziva zvakaita sei asi tinenge tichinjana ruzivo. Saka ndinoshandidzana nevanhu vanoziva nevasingazivi kuti tese tibatsirane kusimudzira.
Tinoona zvakare kuti muri kuti imi pane zvimwe zvamunobata zvemabhizinesi, ndezvipi izvi?
Zvemabhizinesi tine incubation hub, vanhu vanenge vasina space yekushandira tinenge tichivaofa maincubation hub kuti vawane infrastructure access. Vasina internet vanouya vachishandisa, vasina maprinter vanouya vachishandisa, uye tine accelerator program. Program iyi imentorship inokusanganisa nemamentor nemabusiness coach uye tinodzidzisa vanhu kuti amabusiness skills, financial literacy nemarketing.
Zvakakosha sei kuti vanoda kuita zvemabhizinesi nyanya madzimai vaonekwe vachishanda nemasangano akaita sei?
Zvakakosha zvakanyanyisa nekuti tukuvhara inonzi gender equality. Saka kunyanya madzimai tinofunga kuti tikakura tikanororwa zvatokwana, kurorwa kwakanaka asi ngatishandei nekuti takaona kuti madzimai akashanda iwo anoempower chero macommunities nevana.
Muri kuona vanhu vachizvitambira sei zvidzidzo izvi zvamuri kuvapa?
Ndinoona vachizvitambira zvakanaka nekuti Zimbabwe izere nevanhu vanoshanda vane simba rekushanda uye vanhu vane shungu dzekupfuura nekudzidza.
Tinoona vamwe vangati zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya yezveupfumi hwenyika, vangatange sei vasina mari? Unogona kutanga sei?
Unogona kungotanga neruzivo chete nekuti inini handina kutanga ndine mari. Ndakatanga ndisina mari asi nekusangana nevanhu kuti enda kwakati ndingataura nyaya yetrade fair. Ndakatanga nekuenda kutrade fair ndopandakasangana nevanhu vakandisanganisawo nevanhu, ndo inonzi power of networking.
Tipeiwo zvamungati chidzidzo chamungapowo kune vamwe vakateerera pari zvino chavangashandise kuti vamuke pavari ipapo vatangewo zvemabhizinesi nyanya madzimai nevanasikana.
Ndinoti ngavasada kutanga nezvihombe, munhu ngaatange nezvidiki, pauri ipapo zvidiki, munhu ngaatange nezvidiki achikura.
Tinoona manga muri pachirongwa ichi cheYali, chakanaka sei chirongwa ichi uyezve mungakurudzirwa kuti chii tichiona kuti vachange vachizotorawo vamwe munguva inotevera?
Chakanakisa zvokuti inini ndinotenda kuvepo kwangu pagurupu reYali yegore rino nekuti ndadzidza zvakawanda. Izvi zvindanonokerwa nekuti dzokere kumusha kunogovera govera vanhu zvandadzidza. Saka vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi ndinovakurudzira kuti ngavapinde muchirongwa ichi. Vanenge vachida uruzivo vanogona kutevera paFacebook page yedu yakanzi Startup Greenhouse Academy. Tinenge tichipostawo kuti vanhu vanopinda sei mumaprograms akadai.
Pane pamwe futi here pavanogona kukubatai kuti vanyatsonzwa zvamuri kuita?
Vanogona kundibata paFacebook, vanotevera Facebook yangu yakanzi Pindi Tania Gosha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinoto kupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives upenyu hwedu. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzine chekuita nevane hurema vamasimba kuchera tichitarisa zviri kusangana nevane hurema kumisangano yekutsvaga rutsigiro iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Vanhu vane hurema kana tichitarisa vakasiyana siyana. Kune vamwe vanenge vasinganzwi, kune vamwe vasingaoni, kune vamwe vasingakwanisi kufamba. Saka kana tichitaura nezvevanhu vane hurema tichitaura vanhu vakasiyana siyana neuwandu hwavo. Takatarisa zviri kuitika mumatongerwo enyika pari zvino, tinoona kuti haasi ese mapato ari kukwanisa kuti anga achiita kuti vanhu vane hurema chekutanga vawane information yavanofanira kuwana nenzira dzavanokwanisa kuiverenga nadzo. Chechipiri, dzimwe nzvimbo dzine dzingatosvikirike, ngatii nevanhu vane mawheelchair. Chechitatu, ukaenda iwe usinganzwi kurali, kunenge kusina anenge achiita sign language. Saka tiri kuona kuti vanhu vane hurema zvichienderana neurema hwavo vari kusiyiwa kunze kuzvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kazhinji kazhinji kubudikidza nezvino zvandataura izvi.
Tingati here vemapato ezvematongerwo enyika vari kuita misangano vari kusiya kunze vanhu vane hurema nekusaziva kana kuti kushayikwa kwezvikwanisiro?
Kusaziva handioni kuri chokwadi, nekuti tikatarisa vanhu ivavo vanhu vari muparamende, vanhu vanogadzira mutemo, ndo vakalaunch National Disability Policy inotaura izvo kuti vanhu ava vane hurema vanofanira kunge vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachikwanisawo kubatirana navamwe. Saka handingati inini kusaziva, uye handifungi kuti kushayika kwezvikwanisiro nekuti pamwe pane zvikwanisiro zvinenge zvichidiwa zvishoma shoma, asi nyaya yekuti dzimwe nguva chido chiavo vari mune zvematongerwo enyika chekuita zvinhu zvachona ndiwa chinenge chisipo. Ndo maonero andinoita inini senyanzvi inoshanda nevanhu vane hurema.
Vanomirirawo vanhu vane hurema vati vaitawo here mukana wokuti vange vachisvitsawo zvichemo zvakaita saizvo zvatiri kurukura nezvazvo?
Tikati vanoedza, vemasangano vanoedza, vanokwira pamusoro pemiti, pamusoro pedzimba, vachiedza kutiodai vemapato ezvematongerwo enyika vavatora. Zvikuru sei takatarisa kuti haisingori nyaya chete yekuti vanoshambadzirwa zvinhu zvavari kuita. Vanhu vane hurema vanenge vada kutopindawo muzvinzvimbo izvozvo zvekuti vange vachikwanisawo kuva madecision makers, asi tinoona kuti dzimwe nguva vemapolitical parties vanenge vachivafaririra panze. Saka chinoitika ndechekuti iyi hurukuro yatinofanira kuita sevana veZimbabwe, tichionesana kuti zvingafambisiwa sei kuti vanhu vane hurema vange vachikwanisawo kupinda mune zvematongerwo enyika, vachivawo mamembers of parliament kana kuti makansela kana kuti mamembers esenate, kubudikidza nezvavanenge vachikwanisa kupa kupolitical party iyoyo.
Kwouyawo kuZimbabwe Electoral Commission, munoonawo here vakagadzirirawo kunge vachiwanisa zvikwanisiro kune vanorarama neurema kana kuti vane urema hwakasiyana siyana?
Mutemo paSection 51 unotsanangura iwo kuti hurumende kubudikidza neZimbabwe Electoral Commission inofanira kuita kuti mapolling station kunoenda vanhu anga ari accessible kana anga tikwanisa kusvikirika nevanhu vese. Asi maonero atinoita dzimwe nguva ndeyekuti amwe mapolling station anenge ari kunzvimbo dzisingasvikirike nevanhu vane hurema. Saka tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission nevaridzi venzvimbo idzodzo pane basa rakawanda rinofanira kuitwa. Chipiri, vanhu vasingaoni vakangori vakumbira kuti dai zvanga zvaita kuti vanhu veZimbabwe Electoral Commission vatsvage dzimwe nzira dzekuti vanhu vasingaoni vavhote mukuvanda uye murunyararo vachishandisawo zvinhu zvakaita setactile ballot. Electoral Commission inowanzo kuti iyo inenge isina mari, asi tinoona kuti kuri kuti panga paine chido mari iyoyo inokwanisa kutsvakwa ikawanikwa, zvinhu zvikatofambira mberi nekuti hama dzedu dzekuZambia dzaidzisaidzi pakuvhotera president vanenge vatori nenzira dzakadaro dzekuti vanhu vane hurema vange vachikwanisa kuvhota zvakanaka.
Manga makateerera kunyanzi inoshanda nevanhu vane urema vamasimba kuchera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Chikwata chiri kutungamira makundano ekasu laga Premier Soccer League cheHighlanders chapinda mumitambo gumi nemisere chisati charohwa kubvira makundano aya atanga muna kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Highlanders nasi yaita mangange 0-0 nezpc Kariba. Ndokusvitsa mitambo gumi nemisere isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete. Bosco yave nemapoints makumi matatu nemasere uyezve mapoints mashanu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo yapinda mapoints makumi matatu nematatu mushure mekunge yarova Blue Chiefs 1-0 muBurgerfield Stadium. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mamiriro akaita zvinhu aruratidza kuti Bosco yave nemukana waakanyanyisa wekutora mukombe mukuru uyu.
Inini ndirikuona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders ndoirikutotora.
Asi mutsigiri weDynamos vaphilosophy Nyapfumbi vari kuramba izvi vachiti pakugumisira Dimbare ndiyo ichaenda nechimuti.
Dynamos is the team to beat. Varongomiramira asi kumagumo chiri dzinongozofa Dimbare inotora.
Asi Dynamos iyo iri kusangana nehwange mangwana iri kure zvikuru neutungamiri sezvo ine mapoints gumi pasi peHighlanders. Asi mitambo yakawanda ya nasi yabuditsa zvanga zvingafungirwe noruzhinji apo zvikwata zvakawanda zvine mbiri zvarohwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yarohwa pamusha zvekare asi ko zvino 2-1 neSimba Bora. Kokondwa uku kwasiya FC Platinum yasarira zvikuru sezvo yasiwa neHighlanders nemapoints gumi nemaviri. Asi chikwata chabuda neukunda ukuru iShare Sham iyo yarova Chicken Inn 1-0 kuluveve ndokwira pamusoro petafura kusvika pachinzvimbo chegumi nembiri. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Black Rhinos 1 Cranbourne Bullets 2 Green Fuel 2 Yada 0. Mangwana Manika Diamonds vs Chips United Gibo. Herentals vs Triangle Mandara. Muma kundano A2023 Vitality Netball World Cup. Chikwata cheZimbabwe chiri munzira kudzoka kumba achichasiya makundano aya achibhebha moto zvikwata zvichirwira kupinda mufinari yemakwikwi aya. Asi zvikwata zvave kusangana mufinari izvi zvave kuzivikanwa mushure mekunge England yarova New Zealand 46-40, Australia ndokunda Jamaica 57-54. Australia neEngland dzave kusangana mangwana kuona kuti anotora mukombe mukuru uyu ndiani. Zimbabwe yave kumirira makundano a2027 asi paine mamwe makundano pakati apa. Mutambi wechikwata cheWarren Park Netball Community Club Mesi Kudzedzereka anoti pano zvinoda kugadziriswa pamajames asati apinda mune mamwe makundano.
Timu yanga ichiremerwa kunyanya panawa apa tichienda kunana GDU bhabheni kozoti kumashooters ga anofanira kuita action very fast achingobata bhora mugedhi kosi pakuzonyanya pakuzodzosera bhora kumashure kwavangu achiita kwazvibude mushi.
New Zealand ndiyo ine mukombe weNetball World Cup uyu asi haichakwanisa kudzivirira mukombe wayo. Totarisa makundano eFIFA Women's 2023 World Cup. Spain neJapan nhasi dzawana tikiti rekupinda makura fainari emakwikwi aya ayo ari kuitirwa kuNew Zealand neAustralia. Spain yazvambura Switzerland 5-1 uko Japan ndokurova Norway 3-1 kuti vapinde pazvikwata zvisere zvichiri kurwira mukombe uyu uyo uri maoko eAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri mu Washington DC tichiti murare zvakanaka ndokusiye mina Praxidis Jeremiah.
Soku izika disenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 Ngcwabakazi 2023 muPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Abantu abangaba zinkulungwane ezingaba zinhlano bathe gwaqa sikhuluma nje enkundleni eNational Sports Stadium eHarare bekhumbula impilo kaMoyi owasungula inkonzo eyezayoja umfundisi Ezekiel Guti.
I oppose political violence both in my own country and then in Zimbabwe and in any other country. You cannot have functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence.
Uhulumende weMelika uthi bakhathazekile ngesimo sezombusazwe eziseZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Emikhankasweni yokulungiselela ukhetho lwalonyaka limpela viki, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubesemtawatawa eMashonaland East. Kuthi ke umkhokheli OSCCC umnumzana Nelson Chamisa uzaba semtare kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abangaba zinkulungwane ezingafika ezinhlanu bathe gwaqa sikhuluma nje enkundleni eNational Sports Stadium eHarare emkhosini wokukhumbula impilo kaMoyi owasungula ibandla lokholo lwesiKristu elezayoja umfundisi Ezekiel Guti. Uguti ubhubhe ngenyanga edluleyo kaNtulikazi waphiwa umhulumende inhlonipho eqhawe lesizwe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Bekuculwa ingoma abantu bekhumbula ngenjabulo yempilo eyaphilwa nguMoyi umfundisi Guti. Iningi labo kungamakholwa akhonza ebandleni lakhe elezayoja abavele emagumbini amane elizwe lasebehlala kwamanye amazwe. Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uchaze uGuti njengomuntu owayengasebenzela inkonzo yakhe kuphela kodwa esebenzela ukuvuselelwa komnotho welizwe okumele kube isibonelo sokuthi abanye abafundisi balandele.
The church must preach production.
Ukuze siphumelele njengabantu kumele abantu baphakamise besuka ebuyangeni besiya ebusutheni. Inkonzo kumele zitshumayele ukuvuselela umnotho kusukela ezindlini zethu.
Uthe imisebenzi yakhe efana lokuvula akwenza isibhedlela seMbuya Dorcas eHarare, iCollege yeZimbabwe Zeke Guti University Zeku lokunye kuyisibonelo esihle kakhulu. Uthe njalo kuyathokozisa ukuba uGuti waba ngumunye wabensundu bakuqala eZimbabwe ukusungula inkonzo esitholakala emazweni adlula ikhulu emhlabeni wonke jikelele. Okhulume emele ibandla lezayoja njalo osethethe isikhundla sikaGuti umnumzana Joseph Guti uthembise ukuthi bazaqhubeka ngomsebenzi awusungulayo njengenhlonipho kumbali yakhe.
Wayehlala esitshela ukuba inkonzo le ngikamlimo umlimi uye umnikazi walinkonzo.
Omunye wakade esembuthanweni lowu unkosikazi Noreen Chuma okhonza koBulawayo esithi wafunda okuningi ngemfundiso kaGuti.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Linus Mkandla yena othi wafunda ukusebenzisa izandla zakhe hatshi ukuthembela ebantwini.
Usiye emsebenzini kodwa kumele ube lokunye lakho okwenzayo ukuthi kukunikeze imali ukwenzela ukuthi izinto kubalanse njengoba lekhathesi libona ukuthi lizalimanga kuhle wasebenzisa ukuthengisa atho ngamathalenta
uguthi ubhubhe mhla ka 5 Ntulikazi eseleminyaka elikhulu yokuzalwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngukhulumende abemuli besithi uzabekwa loba nini kusukela kusasa endaweni engakaziswa inkonzo ezayoja yabeka amalanga angamachumi amathathu awukukhumbula imisebenzi yomkhokheli wayo ukuzaba lomthandazo wobusuku banamhlanje abantu bemkhumbula enkundleni ye-National Sports Stadium abanye abakade bekulumbuthano bagoqela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umlawuli wedayela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda abamabandla okukhulu atshiyeneyo abagoqela besipostoli umkhokheli webandla le-Family of God Folk umfundisi Andrew Taunashe abamabandla aphikisayo abavangeli abafundisi labakhonza ebandleni leli lozulu jikelele ngimele ithuthu zevini seharare ngimnondolozi Ndlovu.
Ikubekela phambili ngalimpela sonto imikankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa sokungasensuza tjwala ukubana lwenziwe ukhetho lwalonyaka eZimbabwe. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubelubhekise eMtawatawa eMashonaland East emhlanganweni omkhulu werally weZANU-PF ukukankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Emhlanganweni lo, Mnangagwa uncome abasekeli bebandla lakhe eMashonaland East esithi ubunengi babo buveza sobala ukubana basebenza katalala njalo ulethemba lokuba bazonqoba kukhetho nxa kukhangelwa inani labantu abakade bekhona. Kuthi ke ngalokho elinye icele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, yena ukhangelelwe ukuba lo mhlangano omkhulu werally njalo eMutare ukukhankasela ukudinga usekelo kukhetho. Uhulumende weMelika uthi bakhathazekile ngesimo sezombusazwe eziseZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe yi-VOA lomsekeli kaNobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uNkosikazi Molly P. Yena-ke oqale ngokuphatha udaba lodlakela osoluthethe imphefumulo yabantu ababili ekulwisaneni kwabasekeli beZANU-PF labamabandla aphikisayo esithi bona njengelizwe kabasekeli ngitsho lakancane udlakela oluqondiswe ebantwini kungakhathalekile ubana ngabebandla liphi lezombusazwe loba kwenzakala kuliphi ilizwe lomhlaba.
I oppose political violence both in my own country and then in Zimbabwe and in any other country. You cannot have functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence. I know we've seen examples earlier this year of political parties and citizens exercising their democratic rights, being detained, beaten up by police forces. The example you've just described of vigilante forces by the political party, all of that is disturbing and should be unacceptable for a government and a society committed to a true, free and fair election.
Ichasisa ngeminye imithetho ebakhathazayo njengohulumende incindezela uZulu efana lowe Patriotic Act.
Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months that suggests that a free and fair election is in doubt. And I can give you some examples of why we are concerned about that possibility. As you know, last month, new legislation called the Patriotic Act was adopted. And in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms agreed in Zimbabwe's constitution, in African Union protocols, and in UN protocols. And those include freedom of assembly that allows citizens and political parties to meet and prepare to engage in an election process. And it also includes restrictions on speech and expression, both by citizens, political parties, and journalists. So those are the types of actions that concern us. We've also seen opposition political parties and citizens actively harassed and prevented from exercising their political freedoms that should be guaranteed by those regimes that I've described, the regimes under the Zimbabwean Constitution and as expressed by the African Union and the United Nations.
Loke bekungumsekelo mphathintambo obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Assistant Secretary of State Molly P. kungxoxo ayenze le Voice of America.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fobe.
Lubikwa luphumelela kwamagama uhlelo lwenhlanganiso esebenzisana labesifazane kwezentuthuko ePathways Women's Empowerment Girl Child Support Network lokuphathisa amantombazana asethombile ngemvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini esabelweni seMathebeleland North. Unothaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso le bathi bananzelela ukuthi inengi lamantombazana labesifazana lisebenzisa izichibi, amaphepha kanye lobulongwe ngesikhathi belandela okuyikho okubangela imikhuhlane egoqela imvukuzane yesibeletho kumbe ukuswela inzalo. Umholi walinhlanganiso umnumzana Trimondolo uthi kungalesi sizathu basungula inhlanganiso le ngomnyaka ka-2018 omama bathola imfundiso ngokuzithungela imvunulo zamalembu abazi nikeza phose nyanga zonke amantombazana asethombile emangweni egoqela ibhinga ewange lezinye.
Sikhangelele ukuthi abantwana bengasebenzisi izinto ezifana nokuthi izigqoko ezindala lama-textbook lamabhuku lana ababebhalile kiyo ngama-inki esemadala bengakusebenzisi lobulongo benkomo abanye basebenzisa ivele lamahlambu nje.
Unkosikazi Sehliselo Dube esinye sesakhamuzi esithunga kungelambadalo kulinhlanganiso uthi limvunulo abayithunga ngobuciko obukhulu iyawatsheka njalo isebenza phose iminyaka emithathu.
And into lezi ngokuya kwesikhathi zifuna zibalimaza ingaphakathi yabo indaba ze-cancer, ama-cervical cancer. Okunye futhi kuyakhozela ukuthi umntwana nxa sekhulile aswele futhi inzalo ngezinto lezi abazisebenzisayo.
Unkosikazi Sungani Moyo yena uthi uphatheke kulolu hlelo ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lamantombazana abendiswa besesebancane labaphila ngokuthengisa umzimba ngemva kokuthiya isikolo ngenxa yesimo senswelo ezimolini.
Abanye basuka bathengise imizimba yabo ngenxa yokuthi abadala bangakwanisi ukuthi khona babathengele ngoba abadala abaningi abasebenzi bangenele kakhulu emaphandleni.
Unkosikazi Dube uqhubeke ethi enye inhloso yabo yikulwisana lemikhuba yokubandlululwa kwabesifazana ngesikhathi belandela phansi kwendikimba ethi Ambassador for Women's Health.
Sifuna ukuthi siende into ekuthiwa yi-stigma like nemvelo yethu njengabantu abamnyama ukuthi sithi ama-period alomnyama, so kuyayenza ukuthi kuyadimolariza umntwana oyinkazana.
Undolo uthi kundikimba le bakhuthazwa njalo labesilisa ukuba bahlukane lokudlwengula laba.
Sithi bobaba lani majaha, xolanini xolanini abantwana bakhule.
Ngemva kokuthungelwa imvunulo le, amantombazana aphiwa isikhwama, amabhulugwe, isepa kanye lokunye okokuwaphathisa nxa besesikhathini. Omunye wabafundi bewange osehlelweni lolu unkosikazi Sicelo Dube uthi inengi labo selisizakele
ngoba abanye bethu bebengasenelisi ukuthi baqede isikolo, abanye bethu besesidabula amabhuku sisebenzisa ukuthi sizivikele, abanye bethu besebenzisa izigqoko ezinjengamajini zisisubula.
Udubo lokusweleka kwemvunulo yabesifazana nxa besesikhathini kweleZimbabwe luhlala kuyindaba egudwini lapho abamela amalungelo abesifazana bekhala ngokuqonga kwentengo yokuthenga okwenza abanye besebenzise okungahlanzekanga okufana namalembu, amahlamvu kanye lobulongwe. Ngokumqoka kwayo, owake waba lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Nyisiyairabwe Moshonga waze wayayithela kuleli dale esithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuhlonipha amalungelo empila kahle yabesifazana ngokubona ukuthi abesifazana bazithola kungelambadalo ekhala ngentengo ephezulu kakhulu engafinyelelwa ngabanengi abasemaphandleni kanye lembulini eziswelayo loba nje lokhu kwehlula ngomnyaka ka-2018 uhulumende waphawula umthetho othi imvunulo ayisabhadalelwa umthelo owejuthi nxa ithengwa kwamanye amazwe abe-UNICEF kuphenyo lwabo babika ukuba iningi labesifazana ukugoqela labakhubazekileyo eZimbabwe liyaswela okweneleyo nxa besesikhathini ngimele istudio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini
okwamanje othi singene kuhlelo lwethu lwabesifazane silosandekile mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uzithandekile mhlanga lamhla sixoxa labesifazana abasakhulayo abakade bekuhlelo lwemandela washington fellowship olweyali khonapha emelika olusanda ukugqitshwa owakuqala obekulolu hlelo esixoxa laye
unkosazana Abigail Gombo
ongumanjinela njalo engumqoqi wenhlelo iproject management uthi sewasebenza eBulawayo leMathebeleland South njalo okwamanje usemutshave uAbigail Gombo okhethwe ukuba aphatheke kuyali njengomabhalane wogatsha lweMathebeleland lelunga elingowesifazana kukomiti yabomanjinela
one of the things engizinanzeleleni kuprogram lay and one of the partnerships engizenzileyo ukuthi sifuna ukuvala igap between our academia esikufunda esikolo and industry ukwenzela ukuthi esikufunda esikolo kube yikho okuhambelana lokwenzakala ngalezi nsuku emhlabeni esiphila kuyo so as we continue to partner with tertiary institutions and high school institutions will try and make sure that we have STEM awareness campaigns, which is one of the things that I do, STEM awareness campaigns, which is science, technology, engineering, and maths, and we try and highlight what current needs are in the industry so that the academia can meet up.
Kahle kahle kuyini okwenziwa yi-project manager njalo yiwapha ama-project lawo waqoqayo.
So u-project manager umsebenzi wakhe you make sure ukuthi ama-project iloba yiphi project iyayenzakala ngesikhathi nge-budget ethiweyo and nge-funds eliphakemeyo what we call the trifecta which is time, quality and cost. So what we do is one of the projects that we're doing is say servicing of stands. We have to make sure that abantu mabebuya kuzohlala endaweni bathola kulamanzi aranayo bathola kulama sanitation services aranayo just for the general health and safety of the community. And I always say this that statistics shows that 70% of the population in Africa is youth and amandla asezandleni zethu njengabantu abathi so asisukumeni asibamba nenini let's collaborate and build a better community
siphinde saxoxa lo nkosazana Phindile Gosha oyingcwethi kwezokusungulwa kwamabhizimusi yena okumhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy
ekoBulawayo lasebulenjini
unkosazana Gosha ubesekolishini le-Purdue e-Indianapolis khonapha emelika ngohlelo lweyali uthi injongo yakhe ngeyokukhuthaza abesifazana labasakhulayo ukuthi belolonge ulwazi lwabo kwezamabhizimusi.
Into engayinanzelelayo ikuthi ikakhulukazi abantu abangomama leqembu labantu abasemakhaya kula ma challenges amaningi abahlangabezana nawo ukuthi ama opportunities amaningi ayabedlula ngokuswela ulwazi into efana lesikolo umuntu uyabe ngela sikolo kodwa ele idea kumbumbono ukuthi uyakwansi ukuncedisa abanye abantu so thina sifuna ukuthi kuhlanganiswe abantu befunde ikakhulukazi i networking ukuba khona kwami lapha ngifunde ukuthi i networking is a powerful tool wonke umuntu engaba le access to networking siyakwanisa ukuthi sikhule njengabantu bama business the opportunities are there ukuthi thina siwa access into enkulu njengokusho kwami ukuthi i networking ngoba sometimes ungayazani labantu kuyenza ukuthi udlulwe izinto. So in networking iyanikeza that platform yokuthi uwazane labantu. Mina njengamabantu ababefuna ukungena kulolu hlelo ngolwazi esengilalo, ngiya recommenda uhlelo lolu. Bengasilandela ku Facebook yethu Startup Greeners Academy, sabe siposta ukuthi abantu abafuna ukungena kulelo hlelo bengancedakala kanjani lokubanikeza ama ideas. So kuhle kakhulu ukuthi kuyakhulukazi abantu abang mama sincedisane sibambane thina sibe khona kuma leadership spaces ngoba ama opportunities akhona.
Omunye esixoxelayo ngonkosazana Chennai Muswira kuyenda oligqwetha yena obesemhlanganweni ngolwesine wabeZimbabwe abakade bekuhlelo lweyali lolo abanxuswe ngumeli wesigodlo seZimbabwe eWashington umnumzana Thaddeus Tafirenyika ukubakhuthaza ngemisebenzi abayenzayo. Uhlelo lweyali ngolokulolonga ulwazi namakhono alabo abasakhulayo abakumazwe ehlukeneyo kuzwekazi le-Afrika ukwenzela ukuthi babe zingcwethi emsebenzini abayiqhubayo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidimaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo lolu oluphathelane labesifazane.
UMamhlanga udedela kuChris Gande yena-ke wasethulela uhlelo iphuma le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Nyabonga baphanyabonga, mbunyelela labasekeli labalandeli beStudio 7.
Njengoba ukhetho solusondele, ubona abaningi abakhona ngapho eSouth Africa besiyavota yini ekhaya?
Bazaba khona kodwa angeke babe baningi kakhulu ngoba abantu abaningi abalapha eSouth Africa abarejistanga. Ngenhlangana labo sikhuluma nje ngendaba zasekhaya abarejistanga. Kodwa abarejistileyo labo ngicabanga ukuthi bazohamba bonke bayivota kodwa ayizuba inamba nje enkulu kakhulu. So, noma nje seSouth Africa ilabantu abaningi baseZimbabwe kodwa ke lesani half yalabo bantu abala maybe 1/3 yakhona or less yibo abazenelisa ukuthi bahambe bayivota plus okunye kusaya ukuthi bathola nalawo mathuba ukuyavota emsebenzini yabo abelungu babo babavumelani na ukuthi bahambe bayivota kulaba abasebenzayo. Yebo nje kwezima khona kodwa bona iningi yangikhona abalapha hhayi abazukuyavota ekhaya.
Nxa ukhangele iningi labakhona ngapho abeZimbabwe abahlala khona ngapho ngabakhanya besekela liphi ibandla ngokubona kwakho?
Abantu abazange babhalise. Izizathu zokuthi abantu bangabhalisi ukuthi kwakuthiwa kufana abantu bayibhalisela lapho abazavotela khona. Aluba kuthiwa kufuna ukubhalisa bekuvulekile kwathi ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe uyabhalisa. Ngabe abantu abaningi babhalisa futhi bebezozama ngazo zonke indlela zokuthi bahambe. Manje kwasuka kwaba lobunzima bokuthi kumele umuntu ayibhalisa esigabeni lapho azavotela khona. So lokho kubangela ukuthi abantu abaningi bangabhalisi lezikhathi zangkhona beziqonda nontu basemsebenzini into ezinjalo kodwa iqiniso yekhona ntu abantu abaningi azeke bathola ikhadi isikhathi sokuyabhalisa.
Baningi yini obezwayo besithi bayabhalisa ukuthi bayevota?
Ye, abantu ababhalisayo nalabo abazavota bathembe balethemba abanalo ukuthi utshintsho lungaba khona. So kodwa-ke kuzaba ukuthi abantu basekhaya bona bavote njalo ngoba siyabona amarali ezanu PF amaningi alabantu abaningi aba-athendayo noma sizazi ukuthi lawo marali a-athenda ngabantu besigaba leso abenzelwe khona ngabantu abanye ababesuka kwezinye izigaba. Kunje kungaba le rally engenziwa maybe eCholocho uthole ukuthi kulomuntu eMount Darwin khonaphana kulomuntu eMasvingo khonaphana kulomuntu osuka eMtare khonaphana. So into eyenziwa iZANU PF kodwa-ke hayi ischansi yokuthi iZANU PF idliwe ma abantu basekhaya ikakhulu abantu basemakhaya eZimbabwe ma bengavota ngendlela efunwa ngabantu abaphandle kungaba lontshintsho.
Ngokubona kwakho bayathemba yini abantu ukuthi bengahamba bayovota kuzaba lo mehluko?
Imajority yabantu abasekhaya ngabantu abafisa ukuthi kube lo tshintsho kuhulumende okhona, yiso isifiso abanaso. Loba nje abanye bangikhona bengathi abanathemba kakhulu le bandla abangalikhetha kwamanje kwaqiniso ekhona ukuthi leli elibusayo hayi abasalifuni. So ngezindlela basondele bas basindelana kancane lebandla leCCC kodwa ke kube ukuthi hayi mali ngabasiza ukuthi ukukhuphiza imphefu wabona ukuthi kuzobalula kodwa ke ayisilo iprefect bandla labo asingathi isilo bathembele kulo bakhona of course banengi lakhona abalithemba waleli bandla kodwa ke hayi bona ngathi abantu abanengi kakhulu nje into ebahluphayo kathi sinjalo ababhekane nayo ukuthi ibandla leZANU-PF liyaphuma ngoba bayazi ukuthi maye ibandla leZANU-PF lingaphuma embusweni leCCC mali ngabe lingenile kuzoba sekulula ukulikhupha lesi kunzima ukukhupha iZANU-PF yumsebenzi omkhulu okhona obhekane nabantu kathesi so ma abantu bengenelisa ukuthi bakhuphe iZANU-PF kusho ukuthi kuyabe sekuqala kwedemokhrasi ukuqala kokuthi nje kwahulumende uhulumende bonke ababuya kuzayo sokulula ukubakhupha ngoba uhulumende weZANU-PF lempande zokuthi wena walwintu lempande zamawovetres kulempande zamasoche so kodwa ke hayi bona ngathi abantu abaningi bona into abayifisayo ukuthi iZANU-PF iphume ukuthi iphume njani abalandaba nakho bafuna nje iphume kuphela embusweni
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ungavalelisa le kahle ngiyabonga kakhulu sibonga lokusekela kwenu elikwenzayo umsakazo wabantu umsakazo weStudio 7 ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana Jesus Mana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 ye Voice of America. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu abapha imbono etshiyeneyo kusuka imidlalo yabesifazane iyokudinga intshantshu zomhlaba jikelele eqhutshelwa kwele Australia laseNew Zealand kulezi nsuku. UJoseph Njanje usipha lolu daba.
Izwekazi lase-Afrika lisele limelwe ngamaqembu abalisayo leSouth Africa, iNigeria kanye leMorocco kulumncintiswano kodwa u-Obey Ndlovu uthi yena ukholelwa ukuba iqembu leNetherlands yilo elizaphakamisa isicoco.
Ngibona ngathi amadasi engawina sizini. Ngoyi-Afrika kodwa hhayi amadasi hhayi ahlohla.
UPrince Mpofu yena uthi usaxamalazile ngoba kulamaqembu amabili acabangela ukuba yiwo angaphakamisa inkezo.
Waqala ngikhayela England yacina udliwa last year ngo-2021. Then any team has two is Sweden.
Uitai Pablo Matandi uthi yena ukhangelele iqembu elimela ilizwe leSouth Africa elebanyana banyana ukuba limangalise umhlaba wonke ngokuphakamisa inkezo.
Nambonyani South Africa iyathatha but kumele iqale ilungisise ngoba emuva laphiyana ama-height mafitshane ngamabhores emoyeni special ama-cross amakona amalokhipha lwanani imthimbi.
Kumidlalo edlalwe namhla iqembu leSpain libhaxabulele eSwitzerland nge-5-1 kuthi eleJapan litshayele Norway nge-3-1. Limpumela itsho ukuba iqembu leSpain leJapan asedlulele kusigaba sequarter final. Kusasa ngensonto iqembu leNetherlands lizadlala lele South Africa kuthi iqembu leSweden lizadlala lele United States of America. Sikhangele ukuba imidlalo yesigaba seCasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla emini iphele njani. Iqembu leGreen Fuel linqobele yada nge-2-0 seKipo. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngeleSimbabora ngaseMandava. Iqembu leNkezi Platinum Stars linqobele Bulawayo Chiefs nge-1-0 ngaseBaobab. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 iCranbourne Bullets ngaseBata. Iqembu leChicken linqotshwe nge-1 kanya yishesham ngaseluveve kuthi iqembu leZPC Caribale leHighlanders abe ngijikilobhanqa 0-0 ngasenyamunga. Kusasa ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizadibana leCape United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leTriangle ngaseMandava kuthi iqembu leDynamo lizanqikelana leLewange ngaseBarber Fields. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi umdumo wamapiano uSkhetha Moyo. Yena uzibiza njalo ngokuthi umfana wasemzini. Asemzweni ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ukudabuka ngidabuka endaweni yaseSilobela eMsilahobe isigodi. Kwezomculo ibangesentihambile infact ngathi ngiqale 2017 ukungena kule ndima kodwa ukuyangena estudio ngiqale 2020 ngesikhathi secorona endirekode khona i-single track yerumba nomnye umfowethu wasekhezi u-Edi Mabox. Wathi lapho ngasuka erumbeni ngabe sengiyangena emapiyaneni ngarekoda ipiano i-single track nabanye abafowethu abayi-2 ngasuka lapho ngazoyenza i-album yamapiano enengoma
eziwu-8. abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okusempeleni nje kwamanje ingoma zama ziyatholakala kuma online ziyatholakala yini. Abangafisa ukuxhumana nami inombolo yocingo eyokuqala ijona plus
Oliver Lelisa Yo, Muflex with Jeremiah.